Vachidzivisa nezvemutongo wakapiwa namambo Zimba mushure medare rakagarwa sondera pera pasina hama dzavamugabe chikonzi chamambo Stanley Mondoro chazivisa kuti pamusoro pekufukunyurwa nekuvigwa zvakare kwemutumbi wavamugabe mudzimai wavo amai Grace Mugabe vakanzi varipe mombe shanu nembudzi mbiri sezvo vakaita zvisiri pamutemo nekuviga vamugabe pamba pavo kwaZimba. Amai Mugabe havana kuenda kudare kwamambo Zimba kwavainge vashovedzwa sonzi rapera nemusi wa20 Chivabvu sezvo vari kunyika yeSingapore uko vari kunzi nemuzukuru wavo vaPatrick Zhuwao vari kurapwa. Amai Mugabe vainge vadanwa kwamambo kuti vapindure mhosva yekuti vainge vaviga vamugabe pamba pavo izvo zvisingabvumirwe netsika yemaZimba. Mutauri webato reNational Patriotic Front vaJelus Mawarire vari pedyo nemhuri yavamugabe vati zviri kuitwa kushungurudza madzimai.
Pane chaunga chevarume vaita iya inonzi pachirungu gang up kurwisana neshirikadzi. Ini ndiri munhu akagara navamugabe vatandaniswa naivo vanhu vavakuda mutumbi wavo. Ndine zvavakanditaurira zvakati wandei maererano noukama hwanga hwava pakati pavo nenhunzvatunzva idzi dzakavatandanisa kubva pachigaro. Neku vamugabe vakabuda pachena muna March 2018 last interview yavo yavakaita muna July musi wa29 July 2018 vachibuda pachena kuti vanga vari munhu vanga vachishungurudzwa nekahurumende kemusengabere kavamunangagwaka. Vakataurazve kune vaiva padyo navo panguva yavanga vatandaniswa neku kuti vanga vasingadi kuvigwa pahiroseka.
Hama yavamugabe vaDominic Matibiri vanoti mutongo wamambo Zimba vanove hama yavamugabe kutungana kwembudzi sezvo amai Mugabe vasiri ivo vakaviga vamugabe.
Zvakamirira mhuri yakuvakariga mombe kana kuti mhuri yekuvamugabe, handifungidzire kuti vamugabe nhasi vangazi vacherwa mapfupa avo aende kunational nyuzika. Ende isusu takagara pasi tikataurirana kuti zvino zvaita mufi akati anoda kuvigwa kwakutama kunove ndokwakaigwa amai vake vapona. VaZimba vongo vane matauro avari kuita kuti isusu pachona tinoti kutungana kwatsura nagudo kwokuti munhu anongotaurawo zvaanenge afunga, asi amai Mugabe havasirivo vakaviga vamugabe. Akaviga vamugabe tisu isusu mhuri yekuvakariga mombe.
Pane svimbo inonzi iri kudiwa neavo vari kuda kufukunyura mutumbi wavamugabe, vamatibhiri vanoti tsvimbo haisi muguva asi vanayo semhuri.
Uye pari kunetsa nhau iri kunzi yetsvimbo yetsvimbo iyi, tsvimbo haina kuiswa muguva makarigwa muchakapo. Tsvimbo iyi kana vachiida vanotaura nezviso yemhuri, vamugabe pavakapiwa tsvimbo yakanga iri tsvimbo yeropafadza mwanakomana wedu achipiwa nemidzimu yekwaZimba. Saka ndakunyatsonzwisisa kuti sei tsvimbo iri kunyaita kunoita kunzi tsvimbo 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 tsvimbo. Tsvimbo yakapiwa natateguru wedu vachiziva vachiropafadza mwana wavo.
Imwe hama yavamugabe vaGibson Jenami vanozivikanwa samambo Katiza Gombo vanoti mutongo wavari kuziva ndewaamai Mugabe sezvo wakagara uripo pamasamanisi.
Ya ichokwadi ichocho nokuti pasamoni ndofunga makanzwa kuti mambo vanga vakatopa jajimendi kudhara bhozi chivanhu chinogara chiine jajimendi yacho chero munhu ukamubeda asi jajimendi inenge ichitozivikanwa kuti mhosva izvi chivanhu chinoripwa sei. Saka pasamoni paya akataurwa kare.
Mumwe mugari wekwaZimba vaata Changara vanoti zvekufukunyurwa nekuviga kwavamugabe hazvina basa, hurumende ine basa guru rekugadzirisa zviri kunetsa munyika.
Izvozvo zvingori pachena kuti pane zvavari kuda, pane zvinhu zvamugabe zvacho zvatisiri kuzivawo isusu tizvi.
Pakabvunza mutauri wehurumende vari gurukota rezvekuburitswa kwemashoko kuti hurumende ichaita sei nekuvigwa kechipiri kwavamugabe kumarinda eHiroseka, amai Monica Mutsvangwa vati tivatumire mibvunzo iyo yavanga vasati vapindura pataenda pamhepo.
Handichimirei makwesenzi enyu amunawo, ndimaona kuru mai watsa ndinozokupindurai.
Asi vachinyora padare mutande ravo retwitter munyori mukuru mubazi rezvekuburiswa kwemashoko vaniki mangwana vati hurumende haiite zvezvipini tavatumira mibvunzo kuti vatsanangure zvizere asi vanga vasati vapindura asi gweta Dr. Alex Magaisa vati ishe haana masimba ekuti munhu afukunurwe
havana simba iroro hapana pandati ndamboona panonzi madzisi pane simba rakadaro pamutemo zvinoitika ndezvekuti kuzvarwa kwemunhu nokufa kwemunhu zvose zvinotaridzwa pamutemo ndosaka kuine inonzi Birth and Death Registration Act kune mutemozve unonzi Burials and Cremations Act kwozoita mutemo umwe unonzi Cemeteries Act mitemo yese iyoyi hapana hapo pandaona panonzi madzishe kana masabhuku kana vapi vane simba rokuti munhu afukunurwe agonzi akunovigwa kuHeroes Acre ikoko kuHeroes Acre ikoko futi kunotori nevamwe vane simba reikoko ndosaka zvichinzi National Heroes Act munhu ane simba rekuti anovigwa apa ndi president wenyika haikona ishe
nyaya dzavamugabe dziri kuramba dzichinetsa sezvo pavakafa nekuvigwa kwavo zvinhu zvakanetsa zvekuti vakatozovigwa mushure memasvondo matatu vafa ndakamirira studio 7 muchinoi ndini Nunurai Jena.